Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 9/2022 makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa afumobata jongwe muromo kuenda mumaguta akasiyana siyana nekutyira kuti vanhu vanobatana nesangano revadzidzi rezinasu mukuratidzira kwaranga rakaronga nhasi. Vatori venhau vaviri vebepa nhau reNewsday vanga vakasungwa nemugovera kuchitungwiza vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramajistrate. Nhasi muchirongwa chezveutano tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano reSt Christopher's Children with Disabilities riri kubatsira vana vakaremara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Poita mutauro nemaonero akasiyana siyana pakubudirira kana kukundikana kwekuratidzira kwaitwa nhasi nerimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu. Zinasu yanga ichikurudzira vanhu nyika yose kuti vagare mudzimba kuratidzira kunyunyuta kwavo nemamiriro aita upfumi hwenyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa afumabata jongwe muromo mumaguta makuru emunyika akaita seHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare kuedza kudzivirira vanhu kubatana nesangano revadzidzi rezinasu kuratidzira. MuHarare mapurisa yanga akawanda panzvimbo dzakaita seAfrica Unity Square nemimwe migwagwa pamwe nezvikoro zvose zvepamusoro. KuBulawayo mapurisa anga ari kuBulawayo City Hall nedzimwe nzvimbo. Mumadhorobha makuru ose aya vanhu vanga vari vashoma makuseni mumigwagwa asi vazowedzera nekufamba kwenguva. Munyori mukuru wezinasu vaJoseph Nyamaro vati sangano ravo ravharisa zvikoro zvose zvepamusoro pamwe nemamwe mabasa munyika sezvo vawana rutsigiro kubva kuvabereki nemasangano akawanda.
Vadzidzi veZimbabwe vachitungamirwa neboka rezinasu vaona zvakakodzera kuti vavhare zvikoro zvose. Pasi mukuvhara zvikoro izvo zvimangwana namakuseni vava nekukashamadzwa vachiona mapurisa neuwandu hwavo vakazara pazvikoro zvinoti National University of Technology, Mashava Campus, Great Zimbabwe, kuMutare Poly, and so it was a success and yakwanisa kubudirira.
Sinasi yati danho rayatora rashanda zvikuru sezvezvikoro zvikuru zvakaita seUniversity of Zimbabwe, UZ, Great Zimbabwe University, Midland State University pamwe neNational University of Science and Technology zvisina kuita zvidzidzo. Pazvikoro izvi pamuka pakasadzwa mapurisa anga akapakatira zvombo. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika vaObed Masaraure veAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vatiwo ratidziro yabudirira sezvo vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi.
Shutdown yanhasi hongu yabudirira tichitarisa zvinhu zvakati wadei. Sekutanga tichiona kuti hapana vakati vanzwa watanzwa kuti vasungwa kana kukuvadzwa nemasecurity agents atinoseziva achiita basa iri. Zviratidza kuti nyaya yekugara kumba iyi kana vanhu vangozvigarira kumba hapana matambudziko avanosangana nawo. Saka e-form of protest yatafarira kuti yabatsira kuti shuwa kuti vanhu vedu vachengetedzeke vawane simba rekurwa zvemangwana.
Pane tsamba iri muwako weStudio 7 kubva kusangana rinoona nezvevashandi rehurumende Republic Service Commission yanga ichiti vatungamiriri vemapazi ose ehurumende vanyore mazita evanhu vose vasina kuuya kumabasa kuti vazodaidzwa kuti vatsanangure kuti sei vasina kuenda kumabasa. Vemasangano aratidzira hapana nhengo dzavo dzarohwa kana kusungwa nekuti vanhu vangogara mudzimba dzavo. Asi vamwe vemasangano akarerekera kuhurumende vapikisa izvi vachiti danho iri harina kubudirira sezvo vanhu vazhinji vaenda kumabasa kunyanya vanotengesa mimigwagwa munyika yose. Asi, sasi gari werime sangano reba zizi, ragari kera kuhurumende, re Zimbabwe Congress of Students Union, kana kutizi kosu, mumasingo, va besing mlenga vati, kuratizira kwa nasa hakuna kubudiri iramu.
Maitikira zaita ndekuti, situation ya nasi anga ishingo wa normal, tema gariro ose, wana laenda kujikoro zao kuno ziza, we made some confirmation, wana ashinzo wari kutiza. However, issue ya kanga ya rezi wa iyoyo ne wanotunga mira zinasu. It's an issue of contain. Yataka mboto sisa ose zikosu back then. Tishi reza kundeno vama fizai. Ema kukuma tertiary institution.
Kunyange vangasinga dairi nare yavo kana kupindira mifunzo yedu munyori mbazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika Vanik Mangwana vanyura padande mutande ravo retwitter kuti ratidziro iyi yakundikana munyika mose vachiti vanhu vanga vachiita mabasa avo semazuva ose. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ativati munyika masora mune runyararo sezvo kusina kumboitika mirizhonga uye hakuna vasungwa.
Very peaceful. The situation is very peaceful. People are going about their day-to-day activities without any disturbance. We have not recorded any incidents so far.
Semasura mwiri nyara rozvara nayo. Pana mirizhonga yatambosa nayo nzara nayo. Anosewa sewa vachienda mumabasa pavachingoshanda semazuva ose.
Asi zvinasu nemamwe masangano akazvimirira akaita serinonzi pachedu vati kuratidzira kukwabudirira sezvo mapurisa abatsira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kubva pakatanga kufambiswa mumigwagwa nezuro. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vatori venhau veNews Day, Blessed Mushanga naMuzvari Chengeto Chidi, avo vanga vakasungwa nemugovera, vamiswa pamberi pedare kuchitungwiza, vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga, ndokupwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gweta revaviri ava pamwe nemumwe mugari wekuchitungwiza vaMoses Akata vakapiwa mushineriti vanzidare rabvuma chikumbiro chavo chekuti vatatu ava vatongwe vachibva kumba. Vamushineriti vanoti mhosva yazopinda mudari ndeyekuti vakatyora mutemo une chekuita nesarudzo wekutora mifananidzo munzvimbo inovhoterwa kana kuti imwewo yekuda kuita zvemhirizhonga kana kuti disorderly conduct. Asi vati vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Vatatu ava vanzi vanofanirwa kugara pavakanyoresa kuti vanogara uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa anochengetedza runyararo pakupera kwemavhiki maviri ega ega nemusi wechishanu. Mune imwe nyaya ine chekuita nesarudzo dzemabi elections dzakaitwa nemugovera mutevedzeri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change vaOstalo Siziva vanoti nyaya yekuti vanhu vabude nehuwandu kuenda kunovhota ndiyo hondo yavakatarisana nayo sezvo hondo yesarudzo ichipedzwa nekuvhota kana kusanovhota. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vasingadarike zvikamu makumi mashanu kubva muzana ndivo vakabuda kunovhota. Vasizi vanoti zvinhu zvichange zvakasiyana sezvo vari kupinda munzvimbo dzese vachitaurira vanhu kuti hapana munhu anoziva paunenge wavhotera sezvinotaurwa nevatsigiri vemamwe mapato nekuda kusitidzira vanhu.
Saka tinokudzira vanhu patiriani kumaruva kuti ande tinovhota vanhu havafani kutyidzirwa. Vanhu vanofanira kuvhota yovhoti is a secret. Hakuna zvekuti kune kune makamera kana kuti kuchazikana kuti vanhu vavhota sei.
Panyaya yemhirizhonga kunzvimbo yechitungwiza vasizi vanoti bato rezanupf rinoda zvikuru kutora nzvimbo iyi sezvo vanga vaita zvakawanda zvakaita sekuchera zvibhorani.
Kuchitungwiza tinoona kuti zanupf inenge ichiona kuti inzvimbo yavanofanira kuti vachiwana control kana kuti vachiita influence. Saka kurambiwa kwavakaita tichitarisa nekuti vanenge vakanyepera vanhu vachi dzira mabhoho vachiita zvakati vachiita kunge ivo vata chinja upenyu wevani.
Mucharo webazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vachabatwa mugwadi vanotambira zvakabuda musarudzo pamwe nekukorokotedza vose vakakunda nechivimbo chekuti vachazadzikisa zvavakavimbisa vanhu. Vamugwadi vanoti nhasi vakurukura nezvenyaya yevanhu vashoma vari kuenda kunovhota vakaona kuti vanhu havasi kuenda kunovhota nekuda kwechimiro chevanhu vari kumisikidzwa nemapato kuti vavhoterwe.
Ruzhinji hwokupuwa mukanda wekunorejesta kuvhota asi chikonzero chekusaka kuende kunovhota taona number one yekwaliti yemacandidates ari kubva kumapolitical parties ruzhinji harusi kufara nawo.
Mutauro webazi rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vanoti kazhinji sarudzo dzemabyelections dzinovhotwa nevanhu vashoma asi vachiti harisi basa ravo kufudza vanhu kuti vanovhota. Gwara rezesini rinokurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti vataure vatsigiri vavo kuti vasaite zvemhirizhonga uye kuti vaende kunzvimbo dzinenge dzichiitwa sarudzo nenguva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika anosanganisira ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neMDCT vasangana nhasi muHarare vachigadzira hwaro hwekuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe murunyararo. Pamusangano wanhasi uyo warongwa nesangano re4H Zimbabwe, vechidiki ava vati havachada kushandiswa kuita zvemhirizhonga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamboita kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzeZANU-PF neTRIPC patanga musangano uyu, asi zvinhu zvazogadzikana musangano ukapera zvakanaka. Vakafanira kubata chigaro chemutauri wevechidiki kana kuti Youth Assembly mubato reTRIPC vaStephen Chuma vati kugara vanhu vachitaurirana kunopa kuti mhirizhonga iderere.
Dino pakawanikwa imwe mikana yakadaro yakawanda not only kuno kuHarare asi nekumaruwa, so that nyaya dzeviolence dzemhirizhonga hadzizowanikwi zvichiitika because vanhu vagara vachimita vachitaura zvinyuito zvavo zvinolesena kakutsamwirana.
Vechidiki kubva kumapato ese vapinda mumusangano uyu vashora mhirizhonga vachiti yasvika nguva yekuti vasiyane nenyaya yekushandiswa kurwisana nedzimwe nguva vachideura ropa. Imwe nhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaLamek Chimanyiwa vati vafara chose nemusangano wanhasi uye vati tariro yavo ndeyekuti misangano yakadai irambe ichiitwa.
Dai varamba vachiita mameetings aya pano nepapo so that even avo vanotuma vana kuti vaende kunoita mhirizhonga nguva dzemaelections vanonyara.
Vachitaurawo vakamirira bato ravo reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, mumiriri weGlenview South muNational Assembly vaVincent Tsvangirai vati vechidiki havachadi zvemhirizhonga uye vanofanira kuramba vachisangana vachipanana mazano uyewo vave kuda zvinzvimbo zveutungamiriri.
Semayouth takwanisa kuwana space yekuti across the political divide tinenge tichisangana tichitaura. I think zvinotireusa kutoti patinosvika kumaelection we have a common understanding yekutoti izvi zvekuti maleaders vanotiisa pamberi pema demonstrations tichikanda matombo hatichadi. Takuda mapositions ekuti tinenge tichiinfluencawo kuti politics dzedu dzenyika dzirikufamba sei.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vange vari pamusangano uyu uye vatiwo vanhu vakawanda vachina chido chekuvhota munyika nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika anogaronyora manyepo padandemutande kuti Zeki inobira sarudzo. Asi vatsvangirai vati havabvumirani navamangwana vachiti Zeki inofanira kuita basa rayo zvakajeka kuti vanhu vavimbe nayo. Vati nyaya yakaitika kuChegutu yekuti vagift konjana veMDC Alliance vakakunda musarudzo dza2018 asi Zeki kati vaDexter Nduna veZANU-PF ndivo vakakunda ndiyo imwe yenyaya dzinoita kuti vanhu vashaye hanya nekuvhota. Mukuru wesangano re4H Zimbabwe iro raronga musangano wanhasi vaJohn Muchenje vatiwo kunyange hazvo pamboita kupopotedzana zvinhu zvazofamba zvakanaka.
Ino kana muchitanga kusangana pekutanga mombe dzinombotungana mudanga but at the end of the day it will settle and then they will overtolerate each other as we proceed.
Sangano re4H Zimbabwe rinouya nezvirongwa zvaro kuzowedzera basa riri kuitwa nemamwe masangano mukukurudzira runyararo nekubatana munyika akaita seYouth Zimbabwe Trust pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission. Mhirizhonga inowanda nguva dzisaro sarudzo uye vechidiki ndivo vanonzi vanowanika kakawanda vachiita kana kushandiswa pamhirizhonga iyi pamberi pesarudzo dzemabi elections muna kurume nengo yeTCC mushakabvu vamboneni ncuve vakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF. Nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vakuru vemabhanga emunyika vasangana nhasi nevakuru vebhanga reReserve Bank of Zimbabwe kuti vanzwisise nezvemitemo mitsva iri kuda kudzikwa nehurumende kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatora matanho matsva aya nemusi wemugovera vachitivo vemabhanga vanofanira kumbomira kukuretesa mari nezvimwe zvavanoti zviri kupa kuti dhora remunyika rishaye simba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vafaniwo Mutoko vatenda kuti musangano uyu waitwa. Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo, asi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Siyame mabhizimisi vakamira papi.
Vamunomboziwawo vakamisa mabhanga kukweretesa vanhu mari zvikaenda kumberi.
Bankers Association vangaito izwi ringanzwike nehurumende here kuti chimiro chichidzoserwa kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vaudza nyika yavo nhasi kuti kusagadzikana munyika yavo kuchikonzerwa nenyika dzekumawirira neAmerica ndiko kwakapa kuti vatange hondo muUkraine. VaPutin vanga vachitaura pamhemberero dzenyika yavo dzekukunda Germany muhondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Asi chipangamazano chemutungamiri wenyika yeUkraine vaMikhailo Podolyak vati chikonzero ichi hachina nematuro ose. vati mauto eRussia ari kufa kwete kuti ari kudzivirira nyika yavo asi kuda kupamba imwe. Zvichakadaro, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Jill Biden vakasanganawo nemudzimai wemutungamiri wenyika yeUkraine amai Oyena Zelenska. Vapoteri vari muKenya vanosvika zvuru mazana mashanu vari kutambira zvakasiyana mutemo mutsva wenyika iyi unovabvumidza kushanda. Vamwe vari kuwana mabasa asi vamwe vanoti vari kusarurwa pamabasa uye havana mari yekuendesawo vana vavo kuchikoro. Kenya iri kuvhara makamba ose evapoteri mwedzi unouya. Vapoteri vemunyika iyi vanobva kunyika dzakaita seSouth Sudan neSomalia. Muchirongwa chedu chezveutano, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nesangano rakazvimirira roga reSt Christopher Children with Disability, iro rine muzinda paHeathcliff Community Center muHarare. Vakavamba sangano iri, amai Patricia Kambarami, vanoti vachiri kushushikana zvikuru kuti vanhu munyika havasati vave kunzwisisa kuti vakaremara vanhuwo vasingafaniri kusarurwa. Ropafadzo Mapimidze tipanyaya inotevera.
Amai Kambarami vanoti vakatanga sangano iri mushure mekunge mwanakomana wavo aita tsaona yakamusiya akakanganisika pfungwa nekuremara makumbo.
Tendwai akatsikwa nemota ari just 6 years old, he's now 38. Akaita severe brain damage and akaita fractured femur. Saka inini kufamba kwandakaita natendi kumurapisa chibatsirwa nehama neshamwari nezvakanaka nezvisina kunyatsonaka zvandakasangana nazvo ndozvandaka zvakandiita kuti nditange organization iyoyi.
Vanoti vanoshanda nenyanzvi munyaya dzezveutano kusanganisira vanobva kuchipatara cheparenyatwa kubatsira vabereki ava kuchengeta vana nekuvarapa.
Saka ndakafunga kuti organization St. Christopher's ingaunze maexperts eseiwayo panzvimbo imwe chete. Mwana otariswa nemaexperts eseiwayo, maphysiotherapists, mapediatrician, because ndozvandakaona kunge zvaindinetsa inini. Ndakaonawo futi vamwe vabereki vachinetsekawo futi kuti vanobatsirwa sei.
Amai Esiru Dabiza avo vanonyanya kushanda nevana ava mumusha weHeathcliff vanoti vanonyanya kutora vana vari pasi pemakore masere.
Isusu tine maages atinozotorawo vari below 8 years tichinovadzidzisa nekuti hatikwanisi kunge tichizodzidzisa mwana kana ange achinga akura. Mwana akatanga kudzidziswa ari mudiki anovawo neruzivo.
Gogo Angelica Sande vakaudzawo Studio 7 kuti vakatora danho rokufamba nemuzukuru wavo ane makore maviri uyo ane makumbo akatsveyama kuti azoongororwa nenyanzvi dzeutano idzi sezvo vabereki vemwana uyo vaisamuchengeta zvakanaka izvo zvakaita kuti vamutore kuti vagare naye.
Kamba nemwana kuti uye naye kurugumo ndechekuti zvorugungono kuti havana basa naye. Nekuti ndakadzira kare ndichitaura ndichiti mwana aimbofunga kuti pama mateya zinonokona kuti mwana haasi mateya makumbo aya ari kutenderera zokuti dzimwe nguva anotombosvika pakudonha ega atadza kufamba pamwe dzimwe nguva anozoisi gogo avo hadzagogo yangu saka ndobva ndangobvira kachivaudza ndichimwati pamwe vachasimudza musoro ndakangoona kuti hapana saka nokurwadziwa nokuona kuti muzukuru wamuchokwadi kutoremara kamuchitarisa obva ndangoti arega ndingofamba nemwana wangu ndoonoti chichi kutora nzvimbo.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi yezvirwere zvevana vadiki vanova zvakare mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Inam Efua Chitsike avo vanoti kune mamwe madzimai anotizawo vana vakaremara. Vatiwo vana vakaremara vanotyorerwa kodzero dzavo.
Nyika zhinji dzomuAfrica havatozivi kuti mune vana vangani vakaremara nokuti vanopfigirwa mumba zvekusati onekwa zvachose.
Muzvinafundo Chitsike vanoti vana ava vakawana rubatsiro rwakakwana nekukurumidza vanokwanisa kukura zvakanaka nekutodzidza zvepamusoro-soro nekutozozvishandira. Ongororo yakaitwa munyika nemasangano eUNICEF neUNESCO kubva mugore 2018 na 2020 yakaratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe 900,000 vanorarama neurema uye vakawanda vavo vanopema kuti vararame. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nehutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 mumusha weHatcliffe muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, mumisha yezvikwata zvine mukurumbira munyika zvinoti Dynamos, Highlanders naCapes United, hamuna mufaro nematambiro ari kuita zvikwata izvi. Kunyange hazvo Dynamos yakatungamira gungano reCastle Premier Soccer League, vatsigiri vechikwata ichi nemurayiridzi wavo Tondirai Ndiraya havasi kufara nemangange avakaita neZuro nechikwata chiri pasi pasi cheBulawayo City kunhandare yeNational Sports Stadium. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Ndiraya haasi kufara nematambiro akaita chikwata chake apo chakaita mangange 0-0 neBulawayo City iyo iri pasi pasi petafura yePSL.
Zvinoti shungurudza zvikuru sei seteam. Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba, zvikuru sei kana uchitambira team yakafanana neDynamos. Inoda pfungwa dzakasimba nekuti team ine vatsigiri vakawanda, iteam ine pressure yakanyanya.
Mapoinzi maviri avakadonhedza mumutambo uyu arasa mukana weDynamos wekuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura regungano iri. Izvi zvakaitika mushure memashoko ekuti vatambi vechikwata ichi havasi kufara nekuti havasati vatambiriswa mari yavo yekukunda mumitambo miviri yapfuura. Asi sachigaro weDynamos vaIsaya Mfurutsa vanoti manyepo kuti vatambi havana kubhadharwa mari yavo yemitambo miviri ichangopfuura iyi. Vanoti chibvumirano chavo nevatambi ndechekuvapa mari yemuhoro yakati wandei, kusanganisira yekuti vakunda here kana kuti kwete. VaMfurutsa vawedzera kuti pane mari yavakavimbisa vatambi kuti vachawana mukupera kwemwaka kana vaita zvakatarwa. Shondo rino Dynamos iri murwendo kuenda kuBulawayo kunosangana neHighlanders. Vatsigiri veHighlanders havasi kufarawo nemurayiridzi wechikwata ichi Mandla Mpofu, vamwe vachiti anofarira kusiya basa sezvo chikwata ichi chiri kutatarika chaita mangange mumitambo minomwe. Asi chikwata chapamba nebhora EFC Platinum iyo yave pachinhano chechitatu mushure mekurova Capes United 3-0. Mumusha wemakepekepe hamuna kumira zvakanaka kubvira svondo rapera apo vakuru vechikwata chivakadzinga vamwe vatambi vachivapomera mhosva yekutungamira kuramwa basa kwevatambi. Mutsigiri weCapes United vaFarai Mukusha vanoti chikwata chavo chinoda kugadziriswa zvakasimba.
Timu haina kumira musha, haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped defense, strike force.
Mitambo yakawanda svondo rino yakapera iri mamungange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira pange kwakarongwa nechikwata chevadzidzi cheZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, chandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Mapurisa afumubata jongwe muromo kuenda mumaguta akasiyana-siyana nekutyira kuti vanhu vanobatana nesangano revadzidzi reZINASU mukuratidzira kwaranga rakaronga nhasi. Vatori venau vaviri vebepa na Ure News Day vanga vakasungwa nemugovera kuchitungwiza vapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare raMajor Street. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Brani zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.